manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 22/2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti chirongwa cheCommand Agriculture hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu. Hurumende yazivisa kuti vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku were vachatorerwa purazi ravo. Dare re Senate nasi riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI nasi raburitsa ongororo ya rakaita pachirongwa cheCommand Agriculture inoratidza kuti chirongwa ichi hachina kubudirira padonzvo racho rekuwanisa nyika chikafu nekuda kwekuti paishandiswa zvematongerwo enyika uye kuti chaitungamirwa nemauto ayo anoita zvinhu zvavo pasina kujeka. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavakaita zviri mugwaro rakanzi Command Agriculture Post Mugabe Authoritarian Consolidation mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanyavati donzvo rechirongwa ichi raive rekuti nyika iwane chikafu chakakwana asi izvi handizvo zviri kuitika. Varohanyavati kunyange hazvo hurumende ichiti chirongwa ichi chakabudirira zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti goho riri kutodzikira kubva pakatanga chirongwa ichi. Mumwaka wa 2016-2017 uwandu hwechibage chakakohwa munyika hwakadzikira nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana zvichienzaniswa nechibage chakange chawanikwa mumwaka wapfuura. Ongororo yeZDI inoratidzawo kuti kunyange hazvo hurumende yaiwedzera mari yaishandiswa pachirongwa ichi uwandu hwevanhu vaida rubatsiro hwaitoramba huchikwira uyewo uwandu hwechibage chaiendeswa kuGrain Marketing Board hwadzikira zvakanyanya. Mumwaka wa 2016 na 2017 GMB yakawana miriyoni nemazana maviri ezviuru zvematanhu echibage. Muna 2017-2018 ikawana miriyoni nezana rezviuru zvematanhu echibage. Muna 2018-2019 ikawana matani mazana maviri ezviuru nemazana maviri echibage. Dr. Rwanyavati zvabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti kunyange hazvo mvura isinawo kunaya zvakanaka mari Command Agriculture haina kushandiswa zvakanaka ndosaka nyika iyi nenzara.
Mari haisi kushandiswa nemazvo, haisi kushandiswa kuita zvayakanzi itwe, iri kushandiswa zvinhu zvirizvo. Plus vanhu vanonzi vaite Command Agriculture nenyaya kuti Command Agriculture inenge ine mauto mukati kuti vanhu vanotosupervisa program yevanhu vekuministry of defense. Vanhu havakwanisi kutaurira maofficials aya kuti isisu munzvimbo yedu yeuyu yatinayo kuno kuzaka kana kuti kuno kucholocho tinoda zvakati 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 kuti tikwanise kuita production inobatsira sinhu futi dzedu. Vanongouya ungonzi vongopuwa mbeu, pamwe mbeu yachoni kune kusina irrigation haikwanisiki kuti vaishandise kuita production inopedzera yatengeswa kana kuti yatoitwa zvisizvo zvisingaenderani nekuti ishandiswe for Command Agriculture.
Vatiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa paongororo iyi zvakataura kuti hazvifari nemutengo wechibage weGMB uye chirongwa ichi chiri kutadza kuti varimi vaendese chibage kuGMB. Ongororo iyi inoti nekuda kwaizvozvo zvikamu makumana nezvishanu kubva muzana zvevanhu zviuru makumi mashanu vakawana mbeu nerumwe rubatsiro muna 2016-2017 pasi pechirongwa ichi havasati vadzorera mari yechikwereti ichi kuhurumende. Varuhanya vatiwo zvakabuda pachena muongororo yavo kuti vanhu vazhinji vari kuwana rubatsiro pachirongwa ichi havakodzeri, uye muchirongwa ichi mune zvimatongerwo enyika zviri kupinzwa mukati zvichigumisira zvapa kuti pasave negoo rakanaka. ZDI inoti Command Agriculture chirongwa chakanaka chinogona kubatsira nyika kana chikaitwa zvakajeka pachipiwa varimi vanokodzera rubatsiro rwekurimisa.
Tinoda kuti Command Agriculture kana programu iyi isava nechokuita nemauto, itwe nemasivilienzi anoshanda muhurumende kana kuti Ministry of Agriculture ichisupervizwa neMinistry of Finance vanoona kuti mari dzinoshandiswa sei. Asi izvi tinoda kuti itwe audit yakachena kuti ndiani anoishandisa, yabatsira nyika chii, magaps aripo angaitwa kuti tive nefood security munyika medu ndeapi. The command aspect of it hatide zvekomandi ndezvokuami, iye haifani kunge iri komandi, hatidi zvekomandi agriculture. Tinoda open agriculture iri pachena inobudisa zviga zvekuti munyika tisapema kana nguva yenzara yaitika.
Mumwe murayirisi wepachinoi University of Technology Dr. Ted Mungwari vatiwo gwaro rezDI rinoburisa pachena kuti Command Agriculture iri kutadza kuzadzikisa zviga zvayo, uye dambudziko iri rinofanira kugadziriswa kuitira kuti nyika isarasikirwe nemari yekunze pakutenga chibage.
Tinoratidza kuti Command Agriculture haina haisi kubudisa zvayakagadzirirwa kuti tiwane chibage munyika munomu. Chiri kutodzikira pachimbo yekuti chiwedzere. Saka ripoti iri kubudisa pachena kuti Command Agriculture haisi kuunza zvakatarisirwa nenyika kuti ibatsire nyika vanhu varegere kufa nenzara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekurima vaParents Shiri kana wokukambani yeSakunda iyo inofambisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti vanochikudii neongororo yeZDI. Asi hurumende yakabvuma kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka, uye gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatozivisa kuti kutanga mwaka uno vese vanoda kupinda muchirongwa ichi vari kuzonyorera kumabhanga akaita seCBZ, Stanbic, Agribank nemamwe kuitira kuti vapiwe zvikwereti zvekurimisa. Mumwaka wapfuura Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo yaibhadhara makambani aipa varimi mbeu fertilizer nezvimwe. Komiti yeParamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mari pachirongwa cheCommand Agriculture mushure mekunge mahofisi aAuditor General ataura kuti madhora anodarika mabhiriyoni mapfumbamwe akashandiswa zvisina mvumo yeParamende pachirongwa ichi. Komiti iyi inotungamirirwa navatendai bitwe MDC iri kubvunzurudza makambani ese ane chekuita neCommand Agriculture kusanganisira kambani yeSakunda iyo inonzi ndiyo yakaita basa rakawanda pachirongwa ichi. Donzvo reongoro yeZDI raive rekuongorora kuti chirongwa cheCommand Agriculture chiri kubatsira nyika sei, chinofambiswa sei, uye kuti veruzhinji nevarimi vanochionawo sei. Vanhu mazana maviri kubva kumashonaland east, matebeleland north, Bulawayo, matebeleland south, Harare, Mashonaland Central neMashonaland West ndivo vakabvunzurudzwa muongororo iyi. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa, uye vanhu mamiriyoni masere vari kuda rubatsiro rwechikafu kusvika nyika yaita goo rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare reSenate nhasi riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakashandisa masimba avo zviri kunze kwemitemo apo vakaedza kuda kusapa mari yekutenga zvombo yainge yapiwa nyika yeUkraine iyo iri kunetsana nevakaipandukira vachitsigirwa neRussia. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iyi iende kuUkraine, vachinzi vaida kuti vamanikidze vatungamiri venyika yeUkraine kuti vaongorore uori hwavanoti hwakaitwa naHunter Biden, mwanakomana wevaive mutungamiri wevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo varikutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump varikupomirwa zvakare mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomirwa idzi. Nezuro kusvika mangwanani anhasi, maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu achiedza kuti vedare reSenate vadaidze zvapupu uye kupiwa magwaro avanoti anobatsira mukubudisa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato remaRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats aine nhengo makumi mana nemanomwe mudare reSenate. Kutanga nhasi kusvika nemusi wechishanu vari kuchichisa nyaya iyi vakamirira maDemocrats vachange vachipa zvikonzero zvavo zvekuti sei vaTrump vachifanira kusiya basa nemhosva dzavari kupomerwa dzekutyora bumbiro remutemo idzi. Magweta avaTrump ari kutarisirwawo kutanga kupa divi ravo rekuti sei vari kuti vaTrump havana mhosva kutanga nemusi wemugovera kwemazuva matatu anotevera. Tabata mtezeri wa sachigaru MDC muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo avo vari kuteererawo nyaya iyi kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kuplaya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya. Ndo chavari kurambira mawitness nemadocuments ndochiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwe enyika. Izvi handi zvinhu zvamanga kamusi, izvi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndoo zvinoitika?
Ano tinotarisira kuti zvinogona kunge zvirizvo zvinoitika inyaya dzepolitics yes. But tine tichida kuti zvinhu zvive netransparency chokwadi chingobuda pachena. Dai vakavabvuma havo kuti mawitness adeedzwa kutrial yacho impeachment. Madocuments ari kukumbirwa ne maDemocrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, mavideo evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii, chokwadi chobuda pachena ndone chakashata.
Asiwo ivoka vemaRepublicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi reHouse of Representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yeSenate.
Izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga. MaHouse of Representatives vakaisa maapplication avo nemasubpoena avo vachida kuti evidence ibuditswe, asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda. Ivo vakati ono will go with the evidence yatinayo, and zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburise zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera. During the evidence dzekuHouse of Representatives vakaisa maapplications vakatumira masubpoena but all were ignored. It's on record.
Alright, maita pane zviri kuitika izvi, pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe?
Ya zviripo zvinodzidzwa neZimbabwe zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu, wekuti mamembers of parliament yekuZimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo. Asi kana the minority yaita kana motion yayo, tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku. Kwakada kuti kuitwe motion yekudisapia kwaitai Dzamara, nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazivikanwe.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro MDC muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunare kuOhio. VaTrump vari kutarisirwa kudzoka munyika nhasi kubva kumusangano weWorld Economic Forum wanga uchiitirwa kuDavos, Switzerland. Uye vanoti padandemutande ravo reTwitter maDemocrats ari kuda kuvazodza mafuta enguruve yavasina kudya. Munhoroondo yeAmerica vatungamiri vaviri chete ndivo vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vaTrump vakaendeswa kudare reSenate. Uye vanoti vaAndrew Johnson muna 1868 uye vaBill Clinton muna 1998. Asi vaviri ava vakachenurwa nedare. VaRichard Nixon vakapomerwawo mhosva dzakadai muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nematatu nechidimbu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekutambira mari inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica sechioko mhomwe uye kushandisa mari yehurumende zvisirizvo. VaHongwei vabvuma mhosva dzavari kupomerwa. Mumwe muto wemusouth Korea wekutanga kuva munhu ane nhengo dzose dzemunhurume nemunhukadzi ari kupika kuti achaendesa bazi remauto kumatare zvitevera kudzingwa kwaaitwa basa zvitevera kuvhiwa kwaakaitwa kuti ave nenhengo dzemunhurume chete iye achinzi munhukadzi. Komiti yakazvimirira yemumiema yakaumbwa nehurumende yenyika iyi yapedza ongororo yayo inoratidza kuti masoja nemapurisa akapara mhosva dzehondo apo vakarwisa vanhu verudzi rwechiRohingya Muslims. Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara pamwe nekushanda muSouth Africa, reZimbabwe Community in South Africa, rinoti riri kushushikana zvikuru nekuwanda kwenyaya dzekubirwa kwevanhu, kubayiwa nemapanga, kubinywa, pamwe nekupondwa kwevanhu mumisha inogara veruzhinji muJohannesburg nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano iri rinoti mhosva idzi dziri kunyanya kuparwa mumisha yeHillbrow, Berea neYeovil, uko kunogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kune zvimwewo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Mutauriri wesangano iri vaBonghani Mkwananzi vanoti vave kuronga kusangana nemapurisa kuti vasvitse nyunyuto iyi uye kuti vakurudzire mapurisa kuti atore matanho akasimba pamusoro pedambudziko iri. VaMkwananzi vanoti vakawanda vari kubirwa vanotoziva vamwe vevanhu vari kupara mhosva idzi kuburikidza nemitauro yavo. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvagara zvichipomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mhosva yekuwedzera kuparwa kwedzimhosva uye nyaya yekutengesa zvinodhaka pamwe nechipfambi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMkwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kugadzirisa kuti tiite crime summit paFebruary papo around this week. Vanhu vari kuchema crime iri kuitika paJoburg area zvikuru kuBerea. Vanhu vari kuchema pasopa ipapo. Vanhu vari kubatwa inkunzi yekumbere. Vari kubatwa vanhu, vari kutorerwa zvinhu zvavo, mafoni nemabhegi avo, vari kubayiwa nemapanga. Vanhu vakuvara, vamwe vatofa.
Tiri kuona kuti sangano renyu riri kufunga kuti vari kupara mhosva idzi zvizvarwa zveZimbabwe. Makadziwa sei kuti vari kupara mhosva idzi vana vekuZimbabwe?
Vanhu vanogara kuBerea vakawanda vacho vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vabatiwa vanotiudza kuti vanhu ava vanotaura rurimi rwedu sekuZimbabwe. Saka zvinooneka tine vanhu vanoripota personal encounters therefore vari kunzwa kuti avo vanhu vari kutibata ndivanhu vekwedu. So tikazviziva from horse's mouth chaiwo kuti munhu abatiwa atiudze kuti ini ndabatwa ini, vanhu vandibata ndivanhu vekumusha.
Imi makamboedzawo here sesangano kugara pasi nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu imomo muJohannesburg kuti mumbokurukurawo nyaya yematambudziko iwaya ekuparwa kwemhosva?
Iko zvino tangatisati taita like formal engagement, asi ndosaka tichifunga kuti paFebruary tiite crime summit. Paticho tichakumbira vanhu vauye tigotaurisana panyaya iyoyo yekupatwa kwamaZimbabwe. Because problem yatinayo ndeyekuti vanhu vari kuripota macrimes aya pamapolice station. Mapurisa iwo anoenda paDzimba dzevanhu nika toku dila ne crime but vanoenda kuno sungira vanhu mapepa but isusu tare kuti okay kana ma crime achipariwa nemazimbabwe then we must address vanhu vekuzimbabwe kuti uyaitisanganise brain zvedu tione kuti tingaita sei nevanhu vashomai avari kutipa zita rakashata sevanhu vekuzimbabwe.
Matambudziko apiwo mamwe amuri kuwanawo ari kukonzerwa nevana vezimbabwe?
Hakusi kujobheki chete masouth african ari kuchema kuti mazimbabwe is macriminal because pane this generality where crime iri kupariwa nemazimbabweni but mashoma mazimbabweni ari kuita ichi mazimbabweni kusouth africa akawandi but then ava vashoma vari kuita crime iwao kupata vanhu kuita marobhari kuita mabhekiyari kuita fraud kuita zvinhu zvisina kubvumirika pamutero.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Community in South Africa vabongani Mukwananzi vachitaura vari parunhare muJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutera Marimond ndiri kumadziwa kugora. Kunozviri kungorwadza hapana chakanaka.
Saka ikoko kwamuri muri kurarama sei zuva nezuva?
Zuva nezuva handisimbenyatsozive community nekuti zvangu inini nditori womurayiridzi pachikoro chiri muaria.
Aiwa zvatonaka kuti muri murayiridzi. Kwakamira sei? Muri kuenda here kunodzidzisa vana? Nekuti takaona vana vekunjube uko vachiratidzira ivo vachiti vanga vasiri kufara nekuti varayiridzi havasi kuuya kuzodzidzisa. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Kwatiri kuno kwangu kunyanya zvikoro zvakapfekedzwa uri kutoona kuti shuwa hapana kana chiri kuitika. Asi isusu sepatiri zvedu tiri kungoenda pane panzo rinopedzera wazongoitawo rudo nevana wakunzwawo tipi. Asi mukena kuti tirikushandira hako pinani. Hakubasa tiri kuenda zvedu. Asi nekuchingoenda kuchirwadziwa. Pane pasina zvekuita.
Kopa nyaya dzechikafu nezvimwewo zviri kuwanikwa here?
Ya, upfa usi kuwanikwa zvekuti utowanikwa kutobuda kutoenda kutauni kubhindura chaiko apo ichi $20 kubva kuno kuenda kubhindura. Izvi inenge inotowana sepatikapedzera kuchinga ka sakunewo chirwuri chachakamirawo kutauni vachiti 70 kesh 10 kg. Asi ukaenda kuchisupamaketi unosvika kunzi hamuna kana chinenge chita 120 saka chakatogoma vemucommunity chaivo chibage chavo havachatitendesa.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii semurayiridzi kudai makazvimirirei?
Ini ndakazvimirira hangu ka yaingoti mamejas anenge achitora anenge achingoti maosperity maosperity ngaavi anobatsira munhu wese nekuti tiri kuona mamiriro achiroitaka. Pane mamwe mafectors ekuti varingorirama vachingowana mari yeforeign currency vavari kurarama zvakanaka asi tiri kuwana yedu yatinoti RTGs hapana kana kurarama katiri kuitaka.
Mutaana Clive ari kuairport tarikongotarakiya vari kupiwa zvisingoenda garwe garwe rikai tarikungobuda pachena rongotaraka aiwa enda kuti kana tazvisaadza chiri rega pachara hanti hari zvikwanisi.
Muri kutaura natatiwa manokora ari kujohannesburg south africa.
Taurai tinzwi.
Saka pangomiriwo kunzwa kuna vachamisa vachamisawo nemashoko avataurawo kuti mudaya lo grey pollard havasi kukwanisa kuenda ikoko takagara tazviona hedu kuti mahumbwe nhau dzenhaurirano dedzaitwawo nekukasika vaedzawo kunotaura navamunangagwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mhuri yeZimbabwe ine chivimbo chakasimba chekuti chikwata chavo chemaWarriors chichabudirira mumakwikwi e2022 World Cup zvichitevera kubatanidzwa kwezvikwata kwakaitwa neveConfederation of African Football kuEgypt neZuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chakaiswa mugungano reGroup G iro rine zvikwata zvinoti Ethiopia, Ghana neSouth Africa. Gungano iro vateveri vemutambo uyu vanoti harina kunyanya kuoma semagungano anga achiiswa chikwata chavo makore apfuura. Vanotevera mutambo uyu vanoti Ghana neSouth Africa hadzichatyisa sezvadzaiita kare, uyezve Ethiopia haisati yasvika pakundengendesa, zvekuti vanoti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka Zimbabwe ndiyo inobudirira kubva mugungano iri. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakundwa mushinga vanoti vachitarisa ivo kuti Zimbabwe yakamborova Ghana neSouth Africa, Maurias anokwanisa kukunda mugungano iri.
Ghana takairova kakawanda even kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana qualify and tiri kupinda because Ethiopia hatiziye kuti inotamba sei, but at home segura wejira. Then South Africa kuno kutovajika.
Muteveri weCape United va Philip Regede vanoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mwando mugadziriro yayo kuti ibudirire.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira pagroup apa, mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon kuitira kuti tinge tichibudirira, because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare ndione tichibudirira.
Chikwata chimwe chete kubva mugroup J ndicho chinoenda munharaunda yegugumisira, umo muchabuda chikwata chichaenda kukata. Asi mumwe muteveri wenhabvu muzvare Fatima Mushayabasa vanoyambirawo Maurias kuti akasaita gadziriro yakasimba anowira pasi.
Patotosunga dzisimba tikada kuona gurupu iri kunge rakapfa vakai, tikasanyatsogadzira ndikuona kana Ethiopia chaicha inogonangotirova.
Vamushinga vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mitambo yayo yepamusha sezvo nhoroondo yenhabvu muAfrica inoratidza iyo kuti zvikwata zvinokunda zvine mutsindo pamusha ndizvo zvinowanzobudirira kuenderera mberi.
Tirikupinda chetatirangohwina mahome games edu tokwalify.
Asi veZifa vanofanira kudoma murayiridzi weMaurias nechimbi chimbi sezvo Zimbabwe yese yakamirira kunzwa kuti ndiani achange ari panyanga apo Maurias achakwikwidza muWorld Cup pamwe neAfrica Cup of Nations. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti FIFA inofanira kupa basa kuna Joey Antipas sezvo ave nekunzwanana kwakasimba nevatambi zvichitevera kurayiridza kwaakaita chikwata ichi gore rapera.
Akatanga nekampeni yake zvakanaka, dai vatombomupa mukana itezi apedze magemu akaya kuzo, saka umwe kochi bati magemu ake mamwe akadhirowesa mamwe akahwina, saka anoratidza kuti anogona basa rake, dai vamusiya apedza kampeni yake.
Mitambo yenzira yekuenda ku-2022 World Cup iyi iri kutanga muna gumi guru, kuchangopera mitambo ye-2021 Africa Cup of Nations muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuSouth Africa, uko kunonzi kuri kuparwa mhosva dzakawanda nezvaro reZimbabwe zviri kugara munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 0-1-2-0-2-4-6-5-0-3-1-8. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti chirongwa cheCommand Agriculture hachina kubudirira padonzo racho rekuwanisa nyika chikafu. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi nhasi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zvisizvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.